kushamisa muzvirongwa zviri kuitika kuti mapurisa vari kuita sekuti vava mayuthi erimwe bato. Vari kudzingirira vanhu vedu vakapfeka yero pese pavanoona. Yangova madiratifange, hausi kumbohwisisa kuti varoda kuita sei. Kana mati ngatichikambinei, mari dzakapemba, tese tine makandidhetsi, tese tinofanira kubva kuhurukura nevanhu tichivataridza zvatakavanakira nezvatakavashatira. Asi ivo vari kurwisana neCCC nepati yedu yeyellow itsva iyi nekungoti ndiya vachamisa. Vana Muonzora vari kutendedzwa kuungana, ZANUPF iri kutendedzwa kuungana. Isusu toda kuunganidza ruzhinji rwevanhu vobva vaita daka nesu. Tiri kuti zeki kana nguva yemaelections yadaidzirwa, vanhu ngavave nefreedom yokuchetera nekunyenga pfungwa dzevanhu.
Vagakanje, nyaya tiri kutaura iyo mainzwa nemashoko ataurwa navamafume, pindurai tinzwi.
Handifungauti kune munhu akakwana anorambidza bati isingaexisti kuita hanini. Vanoti vakarambidzwa vanhu vakapfeka yero vakamhanyiswa, vakanyatsorambidzwa pfupi. Tamisa kwaaida kuenda kubhurowai kwacho kwaakarambidzwa. Ino, dambudziko revanhu ava nderekuti zvino vakaunganidza vanhu, vanhu vakaregera kuuya, vanongopomera mapurisa. Kana kwanzi kune rali kana kuti public gathering, polisi hairegedzi kunge iri panzvimbo. Basa repolisi rainounganira hakusi kusunga vanhu vari kuita rali kuti musakanganiswe, because kune mutemo unorambidza maindividuals kudisrupta public gathering. Zvino because macriminals vagara vanongotyora mutemo, pavangoona mupurisa vanotiza. Asi ndianiwo panyika pano angarambidza bato rinonzi CCC kuunganidza vanhu? Zvonzi hanzi munhu akapfeka yero ari kusungwa. Vakangoona bavha zvayo yakapfekawo yero yasungwa, yatova nhengo yavo. Chero munhu mupostori akapfeka gemenzi reyero atova nhengo yavo. Zvakaoma.
Vamafume,
uyu munhu anogara muZimbabwe hero, nekuti pose pose togona kunge tichitaura negakanje risingagari muZimbabwe. Nyaya iripo panapa ndeyekuti vachibaya nevamwe vavo vakasungwa muGweru. Vanga vari meya veGweru vamakombe vakasungwa muGweru, vakatendeswa kukoti vaita meeting neroad show. Kuhaifiridzi vana Bhondo vachidziva vakastopwa vachida kuita meeting. Kwamutare vanhu vakastopwa vachida kuita meeting. Anogoti party haiexist iyo ichikontesta mumaby election, iyo ine macandidates.
Ndikupei mubvunzo wamafume ipapo kuti imi munenge makumbirawo here kana kuzivisa mapurisa kuti muchaungana?
Tinenge tavaudza. Plus futi kana zvazarurwa election period, panopera nomination, panenge paakutarisirwa kuti vanhu vanoita madoor to door macampaigns. Tinoita mastakeholders meetings nemapurisa. Tine tsamba dzatinovanyorera tichivaudza kuti tiri kuita madoor to door, tiri kuita maroad show, tiri kuita marali. Asi unowana vakaungana ipapo vachidzingirira vanhu instead yokunge vachibatsiridza vanhu kuti vaite kodzero dzavo.
Vagakanje, ZANUPF iri kutya here sarudzo zvinoita kuti imbunyikidze vanopikisa sezviri kutaurwa izvi?
Mukoma, uyu munhu watotaura naye ane confusion. Ari kuti vanhu vakasungirwa kuda kuita rally, ari kuti meeting. Dai agona kunyatsotsanangura kuti vakasungwa vaida kuita meeting, inoti vaida kuita rally, because rally nemeeting zvakasiyana. Zvino pamwe pacho ari kumboreplace the word rally with the word meeting. Oconfuse the word meeting na word rally. Anyway, mhinduro yangu inodai mukoma. Kana muchida kuita ungano, mapurisa anotouya panzvimbo. Dambudziko revanhu vana mafume ndere pamuromo, pekuti pavangoona mapurisa vanotukirira. Mupurisa haregedze kuuya pamunoungana, chero vechechi, kuchengetedza imimi muda kuita musangano. Saka ivo vakangoona mapurisa nekuti vane mhosva dzekuinisaita, vane mhosva dzakawandisa, vanobva vatovhunduka votiza. ZANUPF haigone kutya maelections ebato rayakabva kudya muna 2018, rayakadya muna 2013, tikavadya 2008, tikavadya 2002. Vakomana, tozotya CCC, isakadya Smith.
Vamafume, mune matare amuri kutorawo here sebato panyaya iyoyi, kungava vakaenda kumatare kana kuenda kuzeki kwacho?
Tichataura nezeki nevakurukuru vezeki kuti mapurisa apinda mudariro, apinda mudariro achitora divi. Ende murume uyu anofanirwa kuziva kuti rally nekumita zvinhu zvakafanana, nokuti parally akaenda kudefinition ecoming together, where people gather, where people meet. Saka kana akabatira chirungu pamusoro, ngaasataridza kusaziva kwake kune vanhu vazhinji. Hapana kana confusion.
Vagakanje, munoti nematanho ari kurongwa kutorwa?
Ndiri kufarira kuti vaakubvuma kuti zeki iri pamutemo, uye zeki yakavimbika, uye zeki yakatwasanuka, uye zeki inofanira kuimbwa nayo. Ndafara zvikuru nemaripoti ravarida kuzeki. ndafara zvekare kuti havasi kuramba kuti sarudzo dziitwe dzichikondakitwa nezeki ende vanotori neconfidence kuti zeki inokwanisa kuita maelections avanohwina ivo ndongotarisira kuti patichavadya musi wa26 vasazopomere kuti zeki yariga nekuti nhasi vatiudza kuti vanovimba nayo